Panguva iyo anachiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vanachiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya Vawalasi Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu hwemuzimbabwe hwatiomera isana chiremba sekuti mari yatiri kuwana isusu iri less than $100 and mari shomanene titarisa zviri kuitika munyika because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira patakatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana, mari yawaimbotengesa chinhu zvatoretimeswa nekafour kana kese. So which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo waonewo tii ienderane zviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaicho chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isu sana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu wane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
Vahlambelo vanotiwo makare kare vanachiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa and ndichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita. Even muchipatara kana uchirapa vanhu varwere vanhu, saka unenge uchifanirwa kuva munhu anenge achiziva zvaari kuita ende munhu anenge asina matambudziko mupfungwa, because zvinhu zvaunofanirwa kuita zvinodipenda kuti munhu achararama here kana kuti achawedzera kurwara kana kuti achashaika. So zvinhu izvozvi zvino kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka kwawabva zvinobva zvanetsa sezvanotaura kuti nhatsa kwawabva kwanoenda usiku. So which means kwaunenge wabva koko kana zvisina kumira mushe even zvisvika kuchipatara unongotosvika wakatongo pfungwa dzako dzisinge dzisina kumira zvakanaka. So which means zvinokanganisa marapirwo evarwere.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera because handikwanisi kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions vekuti vanogona kukiya kiya vanogona kuita sei, ini basa rangu rinodipenda nekuva chiremba chete. Saka uchiremba hwacho hukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarame nacho and vanofanira kunzwisisa kuti hatisi kuisa strike because tinoda mari but we are also protecting them. Because mukapinda muzvipatara mukaona situation inenge irimuka zvinhu zvakaoma. Often people think we'll be exaggerating or we'll be lying because umwe asatambopinda muchipatara umwe asatamborara muhospital muparirenyato but ukaita hama inoya paparirenyato kwaunoona kuti system yashoka ndo yatiri kufaita kuti zvinhu zvinge zviite zviri nani. Tibetserewo vabereki vedu vari kunzoko, vanhu ngavatibetserewo gavhumendi ione kuti we are not an enemy, we are not their enemy, tingoda kuti zvinhu zviite.
Muzvare Makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende unorapa kunze kwenyika or even kuti muno muprivate munhu aende unorapa kuavenues paWest End havakwanisi. Vanotorarama nepo paparinyatwa parara hospital ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese hasipo pabasa manje ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu but this is a fight for the profession. It's not even merely ngoti yangu strike yakutongoti profession yedu should be respected.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi navamafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuwe mari dzavo, vapuwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuwe pokugara, vapuwe zvekushandisa zvacho mishonga nemaglovosi akasiyana-siyana anodiwa ipapapa. Havangashandi vasina chokubata. Vachivenga nyaya yekuda kungotyidzira nekuvhundusira zvese zvese haishandi. Kudzidza hakutyidzirwi, kudzidza hakubatirwi futi, kudzidzwa kunotoverengwa mabhuku. Iye semunhu asina hake kunyatsofunda anogona kusanzwisisa kuti kudzidza kunorevei, semunhu angojaira kuita zvinhu zvese zvese achiita musengabere. Haungaiti musengabere kurapa vanhu, kunotoendwa kuti dokta. Vachivenga havakwanisi kunge vachitaurirana nemadhokotera nokuti havana mweya wokunzwira tsitsi nokunzwisisa zvinotaurwa neumwe munhu. Munhu anongofunga kuita zvaanenge afunga nemusoro wake, ofunga kuti nyika yose inotevedzera izvozvo.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba, richiti gurukota rezveutano vaObadiah Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vaMoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenharurano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Asi nekuramba kuri kuita hurumende yavaEmerson Mnangagwa isingatsukunyuke pazvichemo zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ava, veruzhinji vanogona kuramba vachingorasikirwa neupenyu muzvipatara vasina anovarapa. Hurumende iri kushorwawo nemasangano akawanda anosanganisira reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, avo vari kutiwo hurumende inofanira kunzwira veruzhinji tsitsi vari kufira muzvipatara kubudikidza nekugadzirisa nhuna dzavana chiremba. Masangano aya ari kushorawo hurumende nekutadza kuremekedza kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remutemo wenyika iro rinobvumidza vashandi kuramwa mabasa pamwe nekuratidzira zvitevera kumbomiswa mabasa kwakaitwa vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa ava nebhodhi rinoona nezveutano reHealth Services Board. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.